A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 24th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are discussing Zimbabwe's failure to provide passports and other documents.
This has led to some in the diaspora to lose their jobs because they cannot renew their passports.
Officials at the passport office in Harare recently told reporters that they are only printing 5 to 10 passports a day for diplomats and the few special cases approved by the Minister of Home Affairs.
At the heart of the problem are shortages of foreign currents, as the country has no adequate funds to import the ink, paper and other material to print the passports due to the scarce foreign currents.
This comes at a time when the government is desperately trying to lure Zimbabweans from the diaspora to go home and invest.
Addressing Zimbabweans living in Birmingham, United Kingdom recently, Tourism and Hospitality Minister Priska Mfumira said the country's Transitional Stabilization Program and Vision 2030 will be difficult to attain without the participation of the diasporans.
To join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Roadshow. Kutitaifambira nzvimbo dzakawanda ku UK sezvo kune vana vedu vakawandawo ikoko tichinotaurirana navo maererano nenyaya dzetourism, tourism investments, pavangakwanise kuitawo mabhizinesi akanangana netourism nekuvakurudzirawo kuti vazokwanisa kuuyawo kumusha kuzoinvesta, kuzoshanya tichishanda pamwe chete neZimbabwe Tourism Authority tichikurudzira vana vedu nekuvaudzawo tikumba kwakamira sei state of the economy, machallenge atinawo ndeapi. Saka kwaive kubatana nemhuri yeZimbabwe iri kunze, uyezve tikasanganawo nemamwe mainvestors vaida kunzwisisawo mainvestment opportunities nenzvimbo dzavangakwanise kuinvesta, uyezve kukurudzirawo kuti vauye sevashanyi vachizowana zvatiinazvo seZimbabwe munyaya dzetourism.
Hei, leo kuyinkinga enkulu kakhulu, yazi angazi ukuthi ngayichaza kanjani. Ngoba ukuswelakala kwephepha lokwenza i-passport eZimbabwe edinga ukuthi abantu bephume phandle kwayo. Kungenye into, ukuze baphume phandle abantu kumele bathole ama-passport. Abantu abakwazi ukuhlala eZimbabwe ngesimo esikhona, abasakwazi nokuphuma ngokuthi akusela ama-passport, akusela phepha lokwenza i-passport. Lalaba abahlezi ngapha eSouth Africa abahleli ngama-permit. Ungakhumbula kahle isikhathi sathi abantu abalama-permit kakhulu abathola ngaso ama-passport. Kwakuyilesi sikhathi sokuthi maybe like asithi bo 8, 9, 10 years ago. And ama-passport lawa abawathola ngaleso sikhathi aphelwa isikhathi manje ayexpire, kumele bawe renew ukuze babe lama permit kulawo ma passport amasha, ngoba ipermit ngaze bayithwale manje ivalid kodwa ise passportini ephelwe isikhathi kufana nokuthi abalalo. So abantu abasebenza lapha eSouth Africa abaseZimbabwe abasebenzisa ama permit abaningi ama passport aba expire, lama permit ni passport expire leyo ase invalid awasasebenzi loba engakaphelwa isikhathi. Abanye basalinda ukuthi ama permit afakwe kuma passport kodwa azofaka kanjalo ama permit kuma passport aphelwe isikhathi njalo bengasakwazi ukuthola amanye ama-passport ngoba iZimbabwe ingasela phepha lokwenza i-passport.
Ye, siyasizwe ukubana abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa kuyamele bayethatha amaphepha okuzalwa eZimbabwe. Udubo olukhona katheso lokusilela kwamaphepha lokudindwa lokhu alubathintanga na?
Luyabathinta kakhulu ngoba abantwana abazalelwa lapha eSouth Africa bebesiya e-East Gate bayo fila lawo mafomu afilwayo bese bethola ama birth certificate asekhaya ekhaya manje noma ungayifili iphepha lapha ekhaya abasawenzi lawo manje okuyikuthi abantwana bonke abazalwa lapha kuthi sebeza hlala bengala maphepha okuzalwa lawo asezimbabwe okuyinkinga enkulu ngoba nalapha eSouth Africa noma ungazibe umntwana umzalele lapha amaphepha lapha ngeke wathole ngoba umntwana ezalwa lapha kodwa ngokuzalwa kwakho ungasezimbabwe so laba abantwana bonke abasebenzalwa manje abangasakwazi ukuthola ama birth certificate le eZimbabwe kuthi ukuthi ibona abasela maphepha nje aba identifyayo ukuthi bangaba kuphi apha until kuze kuthelakala lawo maphepha lelo phepha lokwenza lawo maphepha kuthi ukuthi bona abantwana labo nje abala identity so kuyinto enzima kakhulu abanye abantwana kumele baye ezikolo esikolo lapha eSouth Africa kufanele ukuthi babe nama birth certificate aseZimbabwe kumbe nama passport aseZimbabwe ukuthi bathole ama study permit lapha eSouth Africa kodwa akula phepha lelo so abantu banje baphakathi kwelitshe lembokodo ngaleli isimo samaphepha lawo
Muna ari kunze uko haafani kutambura kuti passport yapera kana kuti yaita sei. Ndo zvirongwa zvatiri kuronga izvozvo kuti vari kunze ikoko vanoenda kuembassy. Pano kuti vangodhindirwa cheke chakuti aiwo wobhadhara mari yako yese yepassport kuembassy ikoko wabhadhara ikoko uonzi passport yako unozoiona after 1 week kana kuti after 2 weeks kana kuti after 3 months depends kuti wada passport yenguva yakadii. Saka wobhadhara mari yako yese kuembassy hauchaiti zviya zvekuti wabva kuembassy. Woenda kuDHL unotumira kuhama yako hama yako yoitumira futi mari iye hama yako kuno kumusha yobhadhara passport nemari yaDHL imwe mari yacho saka hatisi kuda kuti izvozvi zviitike izvozvi saka tiri kutoronga izvozvi tezvataitaura mumande naminista kuti zvifambe zvakadani ndakatotaura futi navaKei Matema minista wehome affairs kuti tichiita gwara iroro takaona ndobasa rinofanira kuita maembassies edu kwaari ikoko
Tinotenda zvikuru manzwa pekutanga kubva kuna Minister weTourism Amai Priska Mfumira vachitaura nezve misangano yavakaita pavanga vari ku United Kingdom ku Birmingham nevana veZimbabwe ikoko makanzwa zvakare kubva kuna Muzvare Victress Matutu vari muSouth Africa vachitaurawo matambudziko ari kusangana nevanhu nenyaya dzekunetsa kwekurenewiwa kana kuwanikwa kwemagwaro ekufambisa makazonzwawo zvakare kunasa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vakainesparadza vachitsanangura matano ari kutorwa nekomiti yavo pamwe chete nehurumende mapazi kudyidzana nedzimwe nyika pamwe chete nemukati menyika mukugadzirisa matambudziko ekuwanikwa kwemapasport ndo nyaya dzatiri kukurukura nhasi Tukutarisa nyaya yematambudziko iwayo ari kunzi vana veZimbabwe vari kunze vari kuchema chema takaona bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti reforeign affairs vachinyora paTwitter vachisa mashoko ekuti vana veZimbabwe vari kunze vari kucomplaina kana kuti vari kunyunyuta nenguva iri kutorwa kuti vange vachiwana mapassport kana kurenyiwa mapassports zviri kuita kuti vamwe varasikirwe nemabasa avo vamwe vachidzingwa munyika kana kupedzisira vaburiswa munyika dzavanenge vagere nekuti vanenge vasina madocuments kana magwaro ndo zviri kunzi navakaindinesparadza zviri kugadziriswa vari kuronga kuti vana veZimbabwe kunyika dzatine tiri ikoko munongoenda kuembassy mosvikofila mafomu anodiwa mohamangosiya ikoko mabhadhara mari dzenyu embassy ndoinenge yakuprocessa zvese kwete zvazvichimboitwa kare zvavari kuti waiti ukanga waenda kuembassy wodhindirwa mafomu ako wozotumira wega kumusha wotsvaga munhu anoenda kunokuuta kuti ubatsirwe wakumusha ndozvavari kuti varoda kuti zvichinje tanzwawo onaribo Mfumira vachikurudzira vana veZimbabwe kuti aiwa imi tinoita kuti munge muine mikana yekuti munge muchipinda mukusimudzirwa kwenyika kuti patariswe Vision 2020, Vision 2030 nezvimwe zvirongwa zvese zviri kuitwa nehurumende zvekumutsiridza upfumi hanze hazvingafambi kana vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vasina kunge vapinda mazviri saka vari kukurudzira kuti vanhu vadzokere kumusha sevashanyi anonzi matourists vachirungu kana kuti kunoinvesta kunotanga mabhizimusi Chris
yebo chonga ye zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu esiliphalo na maviki wonke ngolwesihlanu olwe-diaspora forum lizwile ke phambilini lapho amazwi kamphathi ntambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe unkosikazi Priska Mfumira ubekhuluma ke ngodaba alukhuluma esengilandi kwele Bhilitane lapho ayikhuluma khona ukubana hayi bayakhuthaza ke abantwana beZimbabwe abahlala emazweni ukuthi baye ekhaya bayeqala amabhizimusi kumbe babe besiyavakatsha lokho kuthiwa yi-tourist ngesilungu sazozwa ke njalo amazwi kankosikazi unkosazana Victress Matutu ngumkhokheli wenhlanganiso yeZim Imbokodo yeSouth Africa esichasela ke ukubana baningi kakhulu abadubekayo abadabuka eZimbabwe abase South Africa sebephelelwe ngamaphepha afana lama passport sebesehluleka ukuthi bangawa yenza lokuthiwa ukurenewa njani njengoba kuthiwa imali ilizwa lila mali yokuthenga amaphepha okudinda amapassport. Sizwe njalo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe edaleni lephalamende umnumzana
Kindness
Paratha. Umnumzana Kindness Paratha ubekhuluma yena ke ngodaba lokubana ye kule ndubo ezidibana lezalane zeZimbabwe nxa zifuna ukuthi zilungiselwe amapassport. Yesiyazi ukubana uyathatha amaphepha uhambise embassy uyolungiselwa konke udindiselwe yonke into usuphiwa njalo amaphepha lawana ubusuwathumela ekhaya usebenzisa imali yakho. Uthi yena hayi lokho kuzaphela bazaqalisa ukusungula uhlelo lokubana uyahamba embassy uhle ulungiselwe konke uthi usuka usuqedile usumelela nje ukuthi passport yakho ize kodwa siyazi ukubana kathesa amapassport awakho jonga.
Ndizvo zvochaizvo ndofunga tine munyarikano wedu wekutanga. We have on the line Miss Victress Matutu from the organization Zim Imbokodo in South Africa. Hello Miss Matutu, welcome to our show.
Hello, thank you so much.
Welcome. Maybe you can start by telling us your thoughts on the problems affecting Zimbabweans with regards to travel documents, especially passports. What can you say, what problems are Zimbabweans in South Africa facing and how are they managing out of that problem?
Firstly, I'd like to say it's surprising how a country like Zimbabwe, which has got a lot of people who will want to go outside the country, can't have a paper to create a passport. I think Zimbabwe is a country that must have access to passports more than any country. Because Zimbabweans are moving out of Zimbabwe, going out of the country, seeking for greener pastures. Anyway, I'm in South Africa. Lots of Zimbabweans working in South Africa. Some of them, they do have papers. Some don't have papers. I'll talk firstly on Zimbabweans who've got permits here in South Africa, the workers' permit. Now that Zimbabwe is not processing passports anymore, it leaves those who've got permits stranded because the passports are expiring. Like a lot of passports are expiring, like this year, next year, and like 2020, 2021. When remember, we were given an access to these passports here in South Africa, where we applied for Zimbabwean passports here in South Africa 8 or 10 years ago, and these passports are expiring now. For us to have those permits, for Zimbabweans who are working here, to have those permits that South Africa has offered, they must have valid passports. Now that the passports are expiring and Zimbabwe does not have that paper to print passports, it's becoming a problem. People do have permits on expired passports, and that leaves them with like nothing because you can't have a permit, even if it's valid, on an expired passport. It's invalid because you have an expired passport. Even if the permit is valid, it doesn't work on an invalid passport. So now a lot of people who've got permits are just stranded. Some of them, the permits are out there with the VFS, but they don't have anywhere to put those permits because they don't have passports. So this thing is affecting Zimbabweans working here in South Africa a lot. I don't know how I can explain it. The one who doesn't have a permit, of course, is like an illegal immigrant here. Someone is working and he doesn't have a permit. But to those who now have a permit, South Africa has given people permits. But Zimbabwe cannot give people passports for them to put those permits on. So it's just something else. I think people are just stranded in a way that they don't even know what to do. You're in a country, you're given a permit. You don't have a passport from your own country. So it's something else. And even people who want now to go up and down Zimbabwe, the event, those people who are just coming from Zimbabwe to South Africa to buy something and go to a home. Now, they don't have passports to cross the border. Mm. So even if they want to do business between South Africa and Zimbabwe, how are they going to do that without valid passports?
Mm. Thank you so much, Ms. Matutu. Chris?
Yes, Ms. Matutu, has any of the affected people tried to approach the embassy and maybe get an alternative, maybe a letter or something to show that they tried to apply for a passport so that their permits don't expire?
As the leader of an organization, the Zimimbokodo, that caters mostly for women, we've got a lot of women who have come lately saying they've got a problem, they are turning out, but they don't have passports. We wrote to the embassy trying to find out what's going on, or how can we go by helping these people. What can we do? What can these people do? Because now they've got permits, but they don't have passports. Is there anything that the embassy can do for these Zimbabweans who are working in South Africa? We need those passports to put their permits. And the reply from the embassy was that the thing is, there is no paper to print a passport in Zimbabwe. So it's not the embassy's problem. It's not anyone's problem. There is no paper. So people must just be patient. I don't know for how long.
Hmm. I think it's going to be a problem of the past very soon, because we heard from Honorable Paradza saying that the government has put in place measures to make sure that passports are printed. I think they've secured money and eventually bought the necessary papers. But the problem maybe, Ms. Matutu, is how long it will take for Zimbabweans, like in South Africa, to send their documents home and have them renewed, because you have to be in South Africa. If your document is expired, you cannot travel. How are Zimbabweans managing to get out of these problems?
Like I heard that maybe the Ministry of Foreign Affairs is trying to let Zimbabweans living in South Africa or any other country apply for passports in the country they are living in. Whereas it is, people go to Eastgate, just fill forms, then you send the forms home. That's not like helping. I think if they introduce this thing that people can apply for passports here and get their passports here, maybe it's going to help people. I don't know how they're going to do that. The government is going to do that, because as it is, there's no money to print. There's no money to buy the paper to print the passport at home. Will there be money to buy the paper to print passports here in South Africa for Zimbabweans living in South Africa?
Mm.
If that's the case, if the ban will be there, then I think that's going to be a relief to Zimbabweans who've got expired passports. We need them ASAP.
Thank you so much, Ms. Matutu. I think we have a caller. Hello?
Yeah, hello?
Yeah, Makadi, Baba.
I was not Simba.
Zitandiani?
Murengwa Joseph.
Mkoma Joseph. Murukufona murukupi?
Na Harare.
Harare, tipe iwo pfungwa dzenyu, chirongwa ndichochi, matopinda imi, ndimuteereri wedu wekutanga.
Okay. Andaitangwa wakana wapedza wavamboti procedure ambijani.
Vapi?
Vangwa chitaura vavo.
Wavo tinawo muchirongwa, saka vanenge vachitonzwa zvamuri kutaura imi, kana muchida kuti vazokupindurai mumwe wevanyarikani wedu muchirongwa, saka taura henyu imi tapamukana imi.
Okay, it's okay, but that's what I'm not. I think Mugan Poka, Kahindu, Bijan, Kilan, Kesaman.
Nyaya turi kukurukura nhasi, nyaya yematambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vari kuti matambudziko ari ku passport office uku ari kuita kuti vashupike munzvimbo dzavagere, nekuti vamwe vanenge vane mapasipoti akaexpire votarisira kuti kwarenewa, asi process yacho iri kutora nguva sezvataa tichinzwa zvichiitika mazuva esaya. Saka ndozvavanga vachichema, ndozvaiswawo paTwitter neMinister of Foreign Affairs. Asi tataurawo nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika, vakaindinesi Paradza, vari kutaiwa, vakaita musangano musi wemande svondo rino, negurukota rezvemukati menyika vake Matema vachitaura kuti zvinhu zvine zvakugadzirisika kumapasipoti manje.
Okay. Ndaitotora hangu ndichi ayo hakuna zvinyowani zvingataura kunzanzi vangatanzi vakagadzirisa. Kuti ivo vagara sesisi senyika yeZimbabwe tagara tutori nedambudziko remari cash crisis. So that kana vaiti vachagadzirisa even iro vachagadzirisa zvinhu zvavati vanogadzirisa nehapana ngevanogadzirisa. Wainiti hapana ngevanogadzirisa ivo vacho vatarira zvinhu zviri kuitika nezvekuti like kauri kari kuenderera mberi munyika yeZimbabwe. Even ndiro waka apply a passport nemari yacho yaunenge wakareta kana kuti whatever nemabhondi acho avari kudei kuwanda hapana nazvinobuda vari kuimplementa uori nekusagona kutaura chokwadi. Ino vaigona kutaura chokwadi vanhu I think taigona kubatsirika.
Saka chokwadi chamungada ndechipi nekuti ivo vari kutaurawo zviri kuitika zvavari kuti ndo zviripo vari kuti mishina mapepa ingi zvese zvaapo izvo.
Aiwa havagoni kutaura chokwadi chete kuti zvinhu izvi zvasati zvavapa asina mari yekuzvitenga because muchaona evhenjero vatanzi zvinhu zvese zvavapa ne muchaona kuti pachatora nguva yakareba sereki zvinhu izvo zvisina kuitika zvakanaka tagara navo tovaziva mutauro wavo. Ino vaikwanisa kutaura kuti ano isusu senyika zvinhu zvakatiomera hatisi kukwanisa kuti tikwanise kuburitsa mapasipoti ine nguva dzinotarwa nemutema ne nemhaka yekuti chikonzero chakati nechakati. Manje ivo havadi vanenge vaida kuti vanyepere kunge vanoda kunyepedzera kunge zvinhu zviri raiti munyika izvo zvinhu zviri raiti chedzo zvavari vanava ivenjero makatakota ne everything changobvunzwa chite kuZimbabwe kwechingonzi chiri raiti hakuna chavanobvuma kuti aiwa no apa manyama akamira nerongo vanenge vaingoti zvinhu zvese zviri raiti zvinhu zviri kugadziriswa but pasina new idea vanenge vaona.
Thank you so much mukomana. Ndofunga vari kunzwawo hanzi dzinonzwa hadzirime. Ndofunga vanogona kunge vachanhongawo zviri zvitatu kubva muhurukuru yataita nemi. Tinotenda zvikuru.
Aiwa, it's okay.
Thank you so much, Chris. Our first caller, Joseph Muringwa, is in Harare. He says there is nothing new from these problems the country is facing, and especially on the cash crisis. And he says it will not be easy for the government to fix this problem. He says the government should just come out in the open and say and tell the nation the truth that things are tough. It needs money. I think we have another caller. Hello?
Hello, Mugani.
Ah, Tarasimba, dear now.
I'm going to go to Zuga from South Africa.
Yuba.
Zuga.
What Zuga? Okay, mkoma shuga.
Njuga.
Njuga. Njuga ya makasa. Njuga ya makasa.
Aiwa njuga.
Okay.
Zuga.
Zuga.
Nando kujonga wema passport ya yake shungu.
Eh.
Eh, antu zvodzi zvirikuzvira kunyika
nemi. I know, but imimi munofunga kuti dambudziko iro riringagadziriswa sei? Nokuti kune vamwe vari kuti zviri kutaurwa nehurumende kuti aiwa mapepa avepo, inki yavepo, mishina yagadzirwa. Hanzi ndofunga hachisi chokwadi.
Unyepa boy, ini ndakaenda kuchitumundo musouth africa mujoseph embassy muzimbabwe ndakangoudzwa zvekuti hapana mapepa. Ndakaenda natv
asika development yaapo inyowani yekuti zvaapo sondorino manje konyaya yekuti vari kunze dzokaiwo kumusha muite mabhizinesi nekushanya iri kukurudzirwawo iyi. Kana
kukurudzirwa. Hello.
Hello, taurai tinzwa. Amungati hapana kamukoma zvuga musati mazviedza. pakaoma. Saka imi zvamakaudzwa kunzi hakuna mapepa epassport. Passport yenyu yakaexpire. Saka muri kugara sei manje? Saka muchadzokera rini kunocheka? Makanzi mugodzoka rini? Chimbodzokerai munocheka kana mangwana since tanzwa kuti pepa ravepo, inki yavepo. Thank you so much, Mukoma Juga. Okay. That's our second caller, Mukoma Juga, calling from South Africa. He said last week he went to the Zimbabwe embassy in South Africa and was told that there was no paper for the passports. Mm-hmm. And he thinks that the government is not saying the truth, but I urged him to go back and check since things can change in a week or in a day. Mm-hmm. And on the issue of Zimbabweans being urged to go and invest and also visit Zimbabwe, he said he tried that, but it doesn't. It
doesn't work.
Yeah.
It will not work.
Simple.
Yes, Chonga, we have another guest, Solomon Chikoero. Mr. Chikoero, welcome to the show.
Good evening to you and good evening to your listeners.
Good evening. Thank you so much for joining us. Mr. Chikoero, can you tell us what do you know about the effects that the shortage of paper for the passports is done to Zimbabweans in South Africa?
Well, as you know, that for every non-national to stay in a country, he or she must be in a possession with, first of all, documentation which are legal. And secondly, if they have those documentations like passports, they need to have permits, either it's a work permit or it's a study permit or it's a business permit or it's like what was issued for Zimbabwe, the Zimbabwe exemptions permit. Now, if you don't have that permit, the passport, they cannot give you a permit even if the permit is out. So like now, last week, VSF issued a statement to say there are about 3,000 uncollected permits by Zimbabweans, which they were urging Zimbabweans to come and collect them. And we know the reasons why those 3,000 or over 3,000 permits are still there is because there are no the owners of those permits, they don't have the passports. So it's only when they have the passports that they can go and collect the permits. And that affects them at their workplaces because you cannot go to work without the identification, without the permit, is a requirement at work.
Serious, Jonga.
Asi vachikoero, dambudziko irori tiri kunzwa kuti rinenge rakutosvika kwamvura yachikama kumbo rakupedzwa nokuti tanzwa kuti kwave neink nemapepa nezvimwe zvinodiwa mishini ichirinzi yagadzirwa. Munofunga here kuti zvinokwanisa kuti rikasike kugadziriswa kana kuti zvinhu zvinogona kunge zvapo asi paine mabacklog anogona kuti zvinhu zvitadze kufamba sezvamunotarisira?
Iwoyo mubvunzo unogona kungoderwa nevane vari mupozisheni yekunge vachizviita because vane backlog iZimbabwean government kumusha kwete kunoku. Saka munhu ari kunoku anofanira kuenda kunotora passport yake kumusha kana kuti nekuti chero ukaenda pa consulate unogona kungono apply a passport pa consulate but haugoni kuicollecta pa consulate. Vanotokuudza kuti unono collecta passport yako kumusha chako kungono apply chete. Saka it depends kuti ava vakuti izvo mishini ya inki yapo beparapo mapassports akugadzirisika kana vachiti zvakuitika zvakuenderana nekuti backlog yavo vachashanda nayo nekuchimbidza zvakadii nekuti sekuziva kwedu vanga vachiti taakukwanisa kungogadzira 10 mapassports chete pazuva evavo vanenge vari in dire need kana kuti vanenge vachimada chaizvo chaizvo asi classification yachoni indandisina kuiona kana kugutukana nayo kuti ndizvo kuti kune mumwe munhu ari more Zimbabwe than the other here asi tinofara nekutenda kuti kana zvinhu izvozvo kana zvavepo asi chinenge chingodiwa ndechekuti vanogona kushanda extra mile kushanda extra time kuinda extra mile kuti va address backlog kuti vanhu vasarasikirwe nemabasa nezvakawanda kunyika dzavari kushanda vari.
Thank you so much, Mr. Chikwera. Please, ramba imiri parinare, Chris.
Yes, we still have Miss Matutu.
Hello.
Yeah, mama, ungasitshela ukuthi udubo lonalolu luhlasela njani abantwana? Siyazi ukubana abantwana abazalwa eSouth Africa bezalwa ezalane zeZimbabwe, amaphepha kumele bayawathatha ekhaya. Udubo lolu lokusilela kwephepha le inki lolu lubaphatha njani bona laba abalabantwana abazalelwa khona?
Abantwana abazalelwa lapha bezalwa ezalane zeZimbabwe.
Mm.
Okokuqala ukuthi abatheli amaphepha alapha South Africa, like i-ID la South Africa abayitholi ngoba abazali babo bengasiboni izalo nge-South Africa. So kumele ukuthi bayethola ama-birth certificate noma ama-ID wabo eZimbabwe lapho kusuka khona abazali babo. So bekunohlelo lokuthi uyahamba e-Eastgate uyefila i-form lay kodwa i-birth certificate isusiya submitted eZimbabwe then uthole khona i-birth certificate. So okusho ukuthi ma kungasela lelo phepha lokuthi kuphrinte lezo zinto laba abantwana bona abasela asala amaphepha aba-identifya ukuthi bangabe South Africa loba bangabebaseZimbabwe. Ukuba khona kwabo lapha abantwana ma belama-birth certificate awaseZimbabwe bengela maphepha e-South Africa bayakwazi ukuhamba ezikolweni kodwa ma bengasathathanga lutho it's on bengasela la birth certificate yaseZimbabwe abakwazi nokuya ezikolweni lapha eSouth Africa. So South Africa ibiyenza kube lula ukuthi ngabe lama birth certificate awaseZimbabwe bangaya ezikolweni lapha eSouth Africa. Kho maku bengasazi ukuthola lawo ama birth certificate ukuthi lemfundo yabo isizoma izobuyela emuva phela ngoba abangeke bakwazi ukuya esikoleni bengelawo lawo maphepha. Noma bengasuka manje bahambe eZimbabwe abantwana lawo bengatholanga ama birth certificate angiboni ukuthi nasezikolweni zeZimbabwe bengafunda bengelawo birth certificate. Sengafunda mhlawumbe khona lokho kodwa maso kuziya kuthiwa kuyabhala o-grade 7 nabo o-level bazohlala njani bengela ama-birth certificate bazobhala kanjani bengela ama-birth certificate u-grade 7 uyaregister uzoregister kanjani ngela birth certificate sokuthiwa umntwana engala identity yokuthi ungowangaphi ungowaseZimbabwe ungowe-South Africa ngoba zonke indawo kathola amaphepha okuba isizalanisa lapho ndawo sakuleyo ndawo so kuya-affecta kakhulu ebantwaneni abazalelwe lapha ngoba kumele ukuthi babe le-identity. So izibabu mayingasakwazi layo ukuba offer leyo identity so into enzima kakhulu.
Hayi, siyabonga. Ungayalo lokhu bambile lapho. Jonga, I just asked Miss Matutu about, you know, when a baby is born of Zimbabwean parents in South Africa, they have to go to Zimbabwe to get the papers. So they are also caught up
in that.
Oh,
don't automatically get South African citizenship?
No, they get Zimbabwean.
Oh, yes, regai tinzwe tine muteereri parunare. Hello? Hello?
Hello, how are you?
Hey, we are fine. How are you, sir?
Good.
Yes, what's your name, sir?
My name is James.
Zenzo?
James, yes.
Okay. Okay. You want to speak Kuluma Taura? Go ahead.
We can talk. I can taura.
Okay, you can mix both the court. I mean, the ball is in your court.
Yebo, Baba.
I was saying you guys were saying we should talk about you were talking about passports in Zim.
Yes, we are talking about passports in Zim and also the call by the minister of tourism to Zimbabweans in the diaspora to go back home and invest and also go back and visit the country as tourists.
Yeah, everybody wants to be back home, but now if there's nothing to do, it doesn't help for us to go back home. What are we going to do if you go back home? The thing is, if things are okay, then everybody wants to be home.
I think we've lost him. Alan?
Yes, his
call dropped. Todzokera hedu kuna mukoma chikoero tichimirira kuti tinga tichikonekta zvakare namukoma vanga vari parunhare vachikoero matambudziko api amungataura kuti ari kusangana nevana vezimbabwe panyaya yemapasipoti iyoyi
sekutaura kundamboita matambudziko anga avepo anga kutonetsa zvikuru ndeyekuti vanhu vashandiri vangava kuti hatigoni kuti tikuchengetei kana musina mapasipoti kana kuti mapemiti pamapasipoti enyu. Asi zvakarezvo hakusi kuti vashandiri ndo vari kudero, asi kuti vanosungirwa nemutemo. Muno muSouth Africa mushandirwi anosungirwa nemutemo kuti haugoni kuimploya munhu asina one documentation kana kuti documentation yachoni inenge ine permit, whether it's a work permit kana kuti ZEP permit. Saka vanhu vakawanda vangava kutoaffectwa nenhingi nekushayikwa kwemapasipoti ikoko, kuzvikuru anenge aexpire kana kuti anenge arasika kana kuti anenge angopindanawo nedzimwe njodzi. Kuti vaende kumusha, mari dzokuenda kumusha vanenge vainadzo dzokuti vaende kunorinyuwa kana kuti kunotora manew passports. But nenyaya yekuti kwanga kusisina bepa neinki, anga vatove dambudziko hombe iroro rekuti vanhu vazhinji vangazongazi kuti voita sei.
We also heard from Honorable Paradza that there are arrangements for Zimbabweans in the diaspora to just go and deposit their forms with the embassies, and then the embassies will process everything instead of you just go there and have your forms stamped or approved by the embassy, and then you send them to Zimbabwe on your own. What do you say about this development?
I think it's not very much different from what has been happening. You can go there and process it on your own, but the bottom line is you don't get your passport from the embassy or from the consulate. Every information is there. When you get there, there is information displayed of what you should do, what documents are needed, what steps you should follow, how much you should pay, but you must deposit them either by the embassy or by the consulate, and they are sent to Zimbabwe. Then somebody of the same name as you in Zimbabwe can collect that passport from the passport office. And it's either that person has to go and send it over by the bus to come here, or you have to go to Zimbabwe because it has to be stamped for you to come into South Africa before you can take it to VFS.
But now, Mr. Chikwero, the difference will be that the embassy will send the forms to Zimbabwe, and then if the document is processed, it's sent back to the embassy, and then you just go and collect from the embassy. That's the difference. Just stay on the line. We have a caller, then we'll come back to you. Hello? Hello? Hey, Magadi? Hello? Ndofunga paita dambudziko. The caller has dropped. So, Chris... Yes, so
we'll come back to you, Mr. Chikoero, but let's talk to Ms. Matutu. Ms. Matutu, we also asked you earlier about the call by the government for people in the diaspora to go back home and invest and also to be tourists
or both of those above. Which, what do you think of that? Miss Matutu?
They've been preaching about people coming back to invest at home.
Mm-hmm.
But I don't think it's working.
Mm.
Firstly, we don't have a current. How do you do business without your own current? Who are you going to do business with?
Mm-hmm.
Because you need maybe people from us, from out of the country to do business with. How are you going to do business with people out of the country without your own current?
Mm.
And secondly, let's say I want to go to Zimbabwe. I want to do business. Like, let's just take it for example. I want to open an internet cafe.
Mm-hmm.
That's a business. How am I going to run an internet cafe without electricity?
Mm.
It's just, how am I going to run, even if it's a restaurant, how am I going to run that without electricity? How am I going to run that without water?
Mm-hmm.
It just demoralizes people from going into Zimbabwe and doing business.
Mm-hmm. What about...
They have a lot of disadvantages looking at it. Even before you start just looking at it, you just see disadvantages than advantages.
Okay. How about going there as a visitor just to watch the Vic Falls or, you know, watch the animals and stuff like that?
As Zimbabweans who are in the diaspora, firstly, they are not in the diaspora willingly.
Mm-hmm.
No one is in the diaspora willingly. I don't think the way Zimbabweans are living in the diaspora, the way they are there, for, they are working, the way they are working, the way the cost of living is costing them outside, is costing them in Zimbabwe. I don't think the people would be interested in just coming to Zimbabwe just for touring the country. According to what's happening in Zimbabwe, there is nothing to tour. Yes, it's a good idea that people can come in and be tourists and live, like, if you're a tourist, just leave money, they'll bring money into the country. But there's nothing to tour. How can you tour a country like Zimbabwe, whether you could just go to Victoria Falls, you just go there and see those Victoria Falls, whatever. But there is not even water. You can't even use a loo. Because there is no water. People think of that before they tour the country. So I think there must be ways rather than saying people must tour the country. You can't tell me I'm out of the country and I like to be in my Zimbabwe. But because of this situation, I'm out. I can't be going to my country as a visitor. I don't think that will persuade people to come to Zimbabwe. Of course, we need tourists to come to Zimbabwe, but not Zimbabwe to come to Zimbabwe as tourists.
Thank you.
I cannot tell I cannot go to Matopo until I was born in Matopo. I know everything in Matopo there. There is nothing that is persuading me to go and tour Zimbabwe.
Thank you so much, Ms. Matutu. Please do stay on the line. I think we have a caller. Hello? Taskera, do you hear now?
Mamboma.
Imkoma Donald,
Mamboma. Imkoma Mamboma, Bruru wangu angata, ndu zaota, yu orkuta za voice, rava Mamboma hivu.
Imkoma Kristu, mbibu.
Ndiri po, nde ipi.
Andri po, sangu.
Ye, tipe ifunga zenyi tinzwe.
Andu da utanga, angu da utenda, da utenda, ni wadari edu waripo, watete wa bakuta ura.
Yee.
Zeshu wa kanapari panyaya kundu, mshanyira wa zokaya mshanyire, kanatanga ya wa business, mzimbabu ya anyaya, kutu no shanda mkoma junga. Nukute etifest vanhu vakatobva kuchakamboita kuti vanhu vatize chii etifest tatamboenda pane zvimwe zvisinoti apa kana zvadzo zvagadziswa zvakatati vanhu vambotiza pakutanga hazvibatsiri kuti mugoti munhu dzokai pasina chagadziriswa chatati taora so far nokuti vasafunga kuti vananamupfumira kana vachiita zvavanoda nezhou dzedu vachitengesa nyanga vachididiwa vachitengesa dzimwe dziri mhenyu kuchina kana vachiwana zvavanowana vofungidzira kuti nange netinowana hapana chatinowana chauviri mukoma nikali na resources na minerals but yeti kanisi kuti vanhu zvavo gava zvitengesa zvita madiu nemawana achaina Russia tina kuti tinomboona
asika mukoma mambo makana pakatengeswa nzou nehurumende Azvireve kuti mwana weZimbabwe ega ega achanzimirai mutsetse wopuwa dhora rako. Mari iyo iri kuenda kunobatsira kuvakwa zvimwe zvinhu kudii nezvimwe nekutenga mishonga nezvimwe zvakadaro.
Hatidi kupuwa madhora, tichatoda kuonawo zvipatara kana roads zvichinzi mari iyoyo inotengesa ine chauviri chainousa munyika, magetsi angadi ariko, zvipatara zvingadi zvine mishonga. Zvinotongorwa kuti hapana, mari iyoyo ine mishuzo, hapana, inouya ichipinda muhomwe dzamaindividuals. Haiwi ichipinda mugovernment munhu ichisu zvatofungidzira. Hakuna, notei hatitoda kupuwa madhora, asi ngakuite zvinoonekwa zviri tangible kunzi mari iyoyo yakashanda izvi. Pachiko maaudit kuti jodhe dzakatengeswa dziri ngani, ivory yakaita ngati. Mari yacho ndeiyi ikaitita zvakati. Ino kana pasina auditing inoitwa mugomo, pasina chatinoonawo paground, haisi chonzo zvatinovati haibatsiri. Inobatsira vashoma vane zvigunhu zvakareba, asi vamwe hatina chatinombowana mugomo.
Aiwa,
hatina. Kana vachitaura nyaya yekuti kai dzoka mutange mabhizinesi, tiuye pamapasipoti. Kana nyika chaiwa bepa repasipoti, kainotori indication pachayo yekuti chero bhizinesi kana mukati kwai Zimbabwe is open for business. Nyika isina pasipoti. Remember mainvestors anikaida kuti magwaro avo anogona kunge apera ari kunoko, aida dzokera. Saka business rate inoreti hawo nyika isina magwaro akadaro mapasipoti.
Thank you so much.
Unotongonedza mugomo, unotongoona kuti zvinhu zvinotaugwa zvinopikisana nezviri paground, kuti is open for business, but paground yapdapoka hapana kana masigns anoratidza kuti Zimbabwe is open for business. Unotaurawo mugomo kuti zvari iri.
Thank you so much. Maitawa mambuma.
Tinoenga nyika yedu, nyika yedu toida.
Regai titore mumwe muteereri. Thank you so much. Thank you. Tine mumwe muteereri tozongobatanidza mashoko evaviriwo. Hello. Ndiani vari parunhare?
Ndi Liberty.
Mukoma Liberty, muri kupi?
Ndiri South Africa.
South Africa, nyaya mainzwa yatiri kukurukura.
Ndinaona sekuizwa, imboitangise ndione kutangire ipapo baba.
Tine nyaya mbiri baba, yekutanga inyaya yekuti mapasipoti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuchema kuti mapasipoti akaexpire. Nedambudziko remapasipoti rakabata nyika yezvino izvi, vari kurasikirwa nemabasa, vamwe vachizopedzisira vaburitswa munyika dzavanenge vagere nokuti vanenge vasina madocuments. Imwe nyaya yechipiri ndeyekuti hurumende iri kukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti mudzoke kumusha munoshanya kana kunotanga mabhizimisi, nokuti vari kuti pane urongwa hwevision 2030 hwavari kuti haufaniri kunge huchisiya vana veZimbabwe vari kunze. Vari kuti critical sector iyoyo ibandiko rakakosha kwazvere vana veZimbabwe vari kunze. Taurai tinzwe.
Ya, inini ndinotangire pane kuti hurumende iri kudokupe zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe kubanzi kudokere.
Mukoma, muri kuita muchibreka, muri kutaurira pasi futi, mungasimudza izwi mbichana.
Okay.
Hello? I think we've lost Mkoma Liberty. I will try to reconnect his call. But Mr. Donald Mamboma, who was there before Mkoma Liberty, was saying that nothing will come out of these promises. Things will not change. Mm. And he's talking of experience. He says Zimbabweans have experienced this for a long time, and some of these are just rhetorics.
I see. So let's go to Mr. Chikoero. Mr. Chikoero, what is the situation now regarding, the money? Money, you remember, they've changed the rules. Now you cannot use the U.S. dollar or the South African rand in Zimbabwe. How has that affected Zimbabweans, especially those who are doing business back home?
Well, that has affected a lot of Zimbabweans, because most of the Zimbabweans are now being found in an illegal road path to deal with the currencies. Because remember, when the RTGS is a plastic money, you cannot hold that in your hand. The only money you can hold in Zimbabwe is a bond note, and that bond note is not tradable outside the borders of Zimbabwe. You need to change it into foreign currency in order for you to go outside Zimbabwe to do shopping. Now, before the banning of the mouth currency, it had no, I mean, there was no problem because you could go and find that currency either by the shops where they are accepting that money, or by the money changers, or by the buses there, because you will have the reason why you are changing that money. Now it is illegal for you to have that money. You cannot use it as a denomination to buy something in Zimbabwe. So, but again, the government, I think it's contradicting itself. Because just 3 or 4 days ago, I heard that the government said, apart from individuals who are not allowed to be trading with foreign currency, hotels in the Victoria Falls or in the tourist areas should be trading in foreign currency. So they are allowing the hotels to be trading in foreign currency, but not allowing the individuals to be trading in foreign currency. So we don't know which is which now.
Mm-hmm. Hey, thank you so much, Mr. Chikoiro. And Ms. Matutu, please do stay on the line. It is Gwem Tereri. Hello?
Hello, Makadipa 67.
Takasimba Babandia now.
Muruta Raona Mkoma Tom, South Africa.
Mkoma Tom, South Africa. Chirongwa tichochi, tipei pfungwa zenyu.
Inini ni truck driver mu South Africa. Kambani yangu inobuda mu South Africa chinda ku Botswana ne ku Namibia. Haidzokeri ku Zimbabwe. Ndakapinda nezuro.
Oh. I think we are having problems with the phones. His line just dropped. And Mkoma Tom, he says he's a truck driver. I hope to reconnect with him. Maybe we can go to Miss Matutu. Hello? Hello, Miss Matutu?
Hello, I'm here.
Yes. Many Zimbabweans in the diaspora have tried to invest back home, but some they've managed, some have failed due to different to various reasons, and most of them, those who have managed to set business in Zimbabwe, we have heard some saying they have they have successful businesses, while some are saying they have failed, maybe due to the environment. But as an organization, are you urging Zimbabweans to go back home and invest, as the minister has just said?
What I can say is, as an organization, during the first days when Zimbabweans were called to come and invest in Zimbabwe, we're like, oh, that's a good idea. Maybe now that the government is strictly calling for that, maybe it's going to work because it is the government that's calling people to come and invest in Zimbabwe. We're looking forward to going there. And some of the people that went to Zimbabwe, I know of some two ladies who went to Zimbabwe, they are back. They went there trying to do business, but they said it's not working. I think people were not used to that. It will take people a long time for them to get used to doing business in Zimbabwe. Like, I think the way of doing business there is a bit different from what people were expecting when the president called for Zimbabweans to come and do business in Zimbabwe. Like, this issue of one lady that I talked to said this issue of the rate of the rand to the pound and some US dollar to the pound that keeps on going up and down makes it difficult for people to do business there. She wanted to do this cross-border thing where she'll buy in South Africa and sell in Zimbabwe stuff and things like that. But she just said it's very difficult because she sells in bonds in Zimbabwe. And when she gets runs, sometimes the rate of the bond that just goes skyrocketing up and sometimes it's very down. So it's not consistent. You don't know what to expect. So it makes doing business, like when you want to go from Zimbabwe to South Africa, very difficult. So I don't know, maybe people that have gone there and established businesses and the businesses are doing well, it depends on what you are doing.
Mm-hmm.
I mean, it depends on what type of business you're doing there. It's not that everything can't like happen in Zimbabwe. Maybe there are some things that you can do that will like succeed, and there are some things that the environment in Zimbabwe doesn't allow some kind of businesses to just be good. Like, it can't be dead everywhere. I think it depends on which type of business you're doing. What are you branching into? Like, some people say, okay, if you do like things like restaurants or food, people, let's just, everyone wants to eat. Maybe that one will do. Then someone just says, okay, I'm going to sell like parts of car parts. You just do that. But because there is like, you know, that industry, that transport industry, it's not that easy like the food industry. Like, you know what I'm saying? It's just different. It depends on what type of business you're doing. Maybe people just have to look into that. Like now, Zimbabwe is in this situation. Which types of business does Zimbabwe allow? Which types of business will boom in Zimbabwe? Not just to go in there and invest in something that you see that is not going to work.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chris. We have another caller.
Yes. Hello.
Hello.
Yes, who's that? Who's speaking?
Mimi ndinga ngoda kuyambira hangu vano veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Mm.
Vasarasa time yavo, vasatambisa mari yavo, vaitira kunovhura mabusiness muZimbabwe.
Mhm.
Vano mukawo chema mangwana vabiridzirwa nevanogona kubiridzirawa.
Yeah.
Ngavashande vakasununguka vachengeta mari dzavo variko, nokuti vari kushanda vari muno. Havana mabusiness avanovhura, vanodoshanda mumakampani anga vachivapa mahusa ari kuvhariwa. Bwana yavane masimba saka iye mudzi atore mari yakaibva kunze kwenyika nayo achiwana imu Zimbabwe kuzotorebwa anenge ari chipita chakaita sei
chonga
kuti kudaro here baba nokuti hanzi chinongoitika ndechekuti dzimwe nguva unogona kuzora mafuta koita dutu rosimudza guruva mafuta ayo onamirwa neguruva munhu akunza atosvibiswa watoone tsvina yawazora mafuta wakuchida kuchena poita pamwe pokuti unozora mafuta wonyatsonyiminya uchifamba vanhu vachishamisika kuti chii chawazora chiri kunaka kudai saka ikana uchipinda mubhizinesi kazhinji hauzive kuti kunze kunenge kwakamira sei
teverai munhu zvandoda kutaura panapa ka muno munoshandiswa mari dzemafoni mari dzemabhondi anenge zvoka iwo wotora mahusa achiyana muzimbabwe wodzokera nemari iri mufoni saka bhizinesi rako rinosimukira pati
ya ipapo dai kuri kuti taiwa naedu mhinduro asi kana vari muZimbabwe mabhizinesi achirimo vachishanda ndofunga pane zvine zvichisenza mukoma zita ndiani
mukanya
mukanya
ya
ndofunga mukanya pane zvine zvichimbosenza nokuti mukaonawo varimo ivavo vachiri kuramba vakavhura madhoo avo ndofunga pane zviri kusenza asi vazhinji ndofunga dambudziko ravo vari kuchema nderemagetsi nemvura pari zvino nokuti vemabhizimusi tiri kunzwa kana vamwe kunzi vezvitoro zvihombe chaizvo vari kutovhara mune mamwe marukisheni nenyaya yekushayikwa kwemagetsi tichinzwawo vamwe vemabhucha vachinzi vatovharawo nyaya dzekutengesa nyama nenyaya yekuti nyama yacho kuti inge ichizonaka pasina magetsi kwemaawa anoita gumi nemasere 18 hours ndomaya matambudziko aripo itee tichingonzwawo kune vamwe kuti vanoti nenyaya yamuri kutaura tinotenda zvikuru mukanya
munhu asatarasa mari yake kana kurasa mari yake achiti hari gaindovhura bhizinesi kuzimbabwe hakuna magetsi hakuna mvura hakuna chii saka anenge aita chii
iya pane paita dambudziko
hazviiti izvozvo manje
thank you so much
achengeta mari yake munhu
inguva dzacho dzinenge dzaenda mukoma regai tinzwe kuna vadaro vedu vangoti gaga but mukanya is saying that it will be insane for a Zimbabwean who is based in the diaspora to go and invest in US dollars in Zimbabwe and in return you get what do they call it, echo cash or something, money in the phone.
Yes.
RTGS.
Yes.
Yes.
Yeah, Chonga, we are coming to the end of the show. Let's say goodbye to Victress Matutu. Ungasipanje 30 seconds in JSSC.
Okay, ngiyabonga kakhulu. I'm just hoping that the government will keep its word, that the passports will be printed and everyone be happy.
Oh, thank you so much. Mr. Chikowero, unfortunately, we have run out of time. Maybe you can just say good night to our listeners.
Good night to you and good night to your listeners. And thank you for inviting me to your program.
Oh, thank you so much. I'll see you next time. That was Mr. Solomon Socks Chikowero of the Zimbabwe Diaspora Forum. Thank you so much. We also heard from Victress Matutu of Zim Imbogoto, also in South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Junga Kandemiri, Mchitimurari, Sakanaka, Vatereri, Tosangana, Mshurungwa, Tunutevera.